A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 31st, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about challenges in getting passports in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport issues in Zimbabwe.
The government says there is no special paper for printing passports. It says the paper is expected to be available mid-August this year, while some Zimbabweans living in different countries are facing challenges in working without passports. Some have lost their jobs after failing to renew the passports.
Other Zimbabweans have been deported after failing to renew their documents. Some people who have applied for new passports and those wishing to renew their documents, expiring documents, have been told to check them back in 2022.
A special paper used to make passports has to be imported, but indications are that Zimbabwe is facing serious shortages of foreign currency.
Tell us what you're thinking about this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a text message at this WhatsApp number, 202-465-0318. And remember that we are on Twitter, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. So if you want to send us messages, you can send us on those platforms. Yeah, Jonga, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila, ndodawuthini?
Hayi, kancane mfowethu, sibona lokhu ukuthi ama-passport atholakali phela.
Yeah, ikhanga expire.
Expire.
Unombumira.
Yeah.
Asi, zviri kunzi panouya August, mwezi uri kuya. Mapepa anenge asvika.
So, but in very jung, what
our Lord? Well, from our source, he said that the government is expecting the special paper mid August. He says it's, it takes 4 to 6 weeks, and then that's the first batch of the special paper and ink. And we don't know when that first batch comes, whether they will start printing or they have to wait for batch two, the second batch, and then they start printing. And the source said, at the moment, nothing is being done.
They are printing that. Lingabuya ke sokugqasa ukudindwa ke ama passport abantu abanengi abahlala emazweni achiyeneyo lalabo abahlala kwele Zimbabwe bathi sebehambe bachicha baze bathi ya ngoba kwenyangazala ama passport vele kawadindeki nxa ukuthi akula paper leli so sifuna ukuzwa lapho khona wena khona ngapho ukuthi i passport yakho imenjani nxa uhlala elizweni elithize bakuvumela yini to sebenze i passport yakho si expire kumbe hatch so sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngodaba lolu siyabona ukuthi sibili kulabanye abantu abathi sebexotshwa le mazweni achiyeneyo ngoba ama passport abo saya expire kunjalo ke mfowethu
ayiba ndizo zvo Gibbs mashoko aurotaura ndiwayo chaiyo kuti dambudziko rakatarisana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika inyaya yemapassport vari kuchema kuti dzikanga dza expire havasi kuzokwanisa kuti vange vachidzirenyuwa kana kuti vapiwe itsva kuitira vakwanise kuramba vachishanda nekugara munyika dzavanenge vari tanzwa kune vamwe vatataura nawo vari kunze kwenyika vari kuti vari kuita dambudziko kuti vange vachirenyuwa mapassport iwayo zvakuita kuti varasikirwe nemabasa vamwe vachidipotwa vachiburiswa munyika dzavagere asi hurumende manzwiro ataita nevatataura nawo vane ruzivo zviri kuitika mukati. Vari kuti mapepa anonzi akatengwa nehurumende pamwe neink. Tingati chikamu chekutanga chiri kutarisirwa kusvika pakati pemwedzi unouya wanyamavhuvhu mid-August. Pachinzi pari zvino hakuna zviri kudhindwa nokuti hakuna chiriko. Saka idambudziko. Vamwe vaenda vachinosiya mafomu avo vaiudzwa kuti vanozodzoka muna 2022. Saka inguva hombe yekumirira. Uye ipapa kana mapepa akasvika muna August. Hazvirevi kuti mapepa vanogona kubva vangotanga kudhinda mapasipoti matsva. Vanogona kunga vaine backlog yavanotanga vambo clear. Saka mune muchitarisirawo kuti zvine zvichinonoka. Ndo dambudziko riripo. Gibbs tinonzwa kuti tinava tinoma mbeu vanoshanda neZimbabwe Exodus Forum vari coordinator. Vari based in South Africa vati vanokwanisa kungopinda muchirongwa for 15 minutes only. Saka regai tingoti gaga navo. Vama mbeu togamuchirai muchirongwa chedu. Thank you so much for joining us. May you tell us how the passport shortages or the passport problem is affecting Zimbabweans in South Africa?
Thank you very much for a very noble question. The answer to that will be that the shortages of passports or the inability of the government of Zimbabwe to print passports are very, very dangerous consequences in South Africa. Especially, you would know that the government of South Africa is currently finalizing, or as of this month or last month, they're finalizing the issuing of the permits. And these permits were normally managed with the DZP, or the dispensation permits for Zimbabweans, who were given since 2010. So you would find that most of the people that had applied or that are using this particular permit, you've got their travel documents or their passports expiring soon or expired. And that has really caused a lot of anxiety among the Zimbabweans who are in that category. So to say in a nutshell, it's a very dangerous scenario. Most people are unable to go to their banks and do normal banking because of passports that have expired. And those that also have not been able to get their permits, they do not put permits in.
I think we are getting a bad line there.
Yes, there is a bad line. There's a bad connection between Washington and South Africa. I think we have lost Mr. Mambeu. We'll try to reconnect. Hello?
Hello, sir.
Okay, yeah. Phone yanga yamboti dzikire, you can continue.
Okay, so I've been mentioning that we had the Zimbabweans that are currently using the Zimbabwe dispensation permit that was offered by the South African government. But, you know, about 2,000 to 3,000 have not collected the results simply because the passports have expired. And if you have got an expired passport, you cannot get the permit stamped into your old passport. You would need a new passport to be able to get the permit put inside. And that's not all. We also have a group of Zimbabweans that were that were naturalized but are still using Zimbabwean documents. They had not particularly chosen to obtain South African documents. And now they cannot travel home because the South African government is saying, we can allow you to get out, but for you to come in, you won't be able to. And some of this participated in the previous elections here in South Africa. But they were using, the Zimbabwean passport. They cannot go, they cannot be able to go in and come inside without a hassle. So there's quite a lot of challenges that have come about as a result of this passport printing problems in Zimbabwe.
What about in terms of jobs? If your passport expires, what happens?
Look, employers are very, very strict here because, you would be expected to have your papers in order. For example, if your passport is if your passport has expired, you are expected, under the law to have a valid documentation. It means that you are rendered invalid in terms of your documentation, so you can't continue to work. So it will be a matter of an understanding between the employer and the employee to say, does your employer want to understand you or they do not want to understand you, because they might be in a position to dismiss you. It is not all. Especially in South Africa, most of the Zimbabweans here, Using bank accounts, and they are having accounts that they are paying on credit. And once your passport expires again, then it becomes a problem. They want to try and say, it has expired now, we need to see how we can recover our money because we no longer trust that it will be available to make payments. And also to get new credit lines, like for most of the people, their passport will be expiring in the next 6 months, in the next 3 months, in the next 4 months. You cannot get a new credit line, you cannot get new banking facilities because your passport is expiring. And to make matters worse, those that have applied in Zimbabwe have not been given the new documents. So it leaves a lot of people in a quandary, facing the risk of being deported.
Mm, thank you so much. Mm-hmm. Please do stay on the line. Tinem Terry Gibbs, hello. Takasimba, dear now.
Yeah, Makondo, South Africa.
Makondo.
Yeah.
Okay, M-A-K-O-N-D-O. Hello, Vamakondo, mungaendo kure ne radio, kana kudzora volume ya radio yenyu, mungaendo kure ne radio yenyu. Saka chii chamunokurudzira kuti chiitwe? Chii chamunokurudzira kuti chingaitwa kuti murerutsirwe? Because vamwe last time vaitaura kuti dai hurumende yango kwanisa kuti vanhu kuma embassy kunyika dzavanenge vari vakwanisa kungotora mapassport ikoko vachibhadhara nemari dzaikoko nzira imwe nzira yekuti hurumende inogona kuunganidza nayo foreign currency.
Chokwari ndozvakanaka izvozvo hurumende yaisimuka uchose izvozvo nokuti vanhu vapanyika dzese dzimwe nyika dzacho dzine mari yakanaka zvikuru taiwana mari ichokwadi izvozvo.
Thank you so much, Baba Maita Basa.
Ndinotenda.
Thank you, Gibbs. That's our first caller, Mr. Makondo, calling from South Africa. Is saying that the problem is the same with all the other callers and the guests we have here. He says once your passport expires, usually you automatically lose your job. And in some instances, people get arrested and then they are deported.
Yeah, when we luma lo chakotwa ngulive tesbanda ose Botswana, ose Gaborone. So basically, he passport yake why apply la. Ngo December. So passport leyo uthi sejalo kufona kodwa bamtshela ukuthi ame mbijana. So bamtshela ngokuthi okuhlupha kwangkhona liphepha leli special paper.
Yes.
Singazithi livela amaphepha leli.
We have another caller guidance ngokuthi ndiyani. Eh linjani baba? Linjani baba?
Yeah, linjani mfowethu? Injani impilo yakho mfowethu?
Hello,
unjani baba?
Baba kadini?
Tiripo yetu magadi.
Tiripo.
Munokuluma munotaura.
Ndinotaura.
Ngitaura itinzwe.
Handizva inda kufonerwa zvatatatara nemi ndiani.
Right, kuno ku studio 7 tachitaura hedu nenyaya yedambudziko remapassport, asi kana mamusina kugadzirira, tinogona kuzongoti mupinde muchirongwa rimwe zuva nekutaona namba dzenyu. Ndofunga mambo onyora kuchirongwa chedu.
All right.
Saka mune zvekutaura here?
Nanda asati agadzirira zvavo.
Aiwa, tinotenda. Thank you so much.
Alright.
Okay. So, Gibbs, regai tingodzokera kuna Vamambeu, since vari kuda kuenda. Vamambeu, neshona kuti mungoti de kuti zvinhu zvakamira sei mudambudziko remapassport nokuti tiri kunzwa vakawanda vari kuti ikaexpire. Wakutoziva kuti nebasa raexpire.
Ya ichokwadi chaizvo kana tika magare vatinenge takaita kunyika dzisiri dzokwedu passport inenge chifaranga iri valid kana ichinge iri valid ndokuti ugone kufamba mukati me muma street up and down zvika zvauri kuita nekuenda kubasa zvazvinoita ndezvekuti kana uchivhura ingava account vanototarisa vobva vanyora pasi kuti passport ine expire musi wakati kana vachikuemploya kubasa vanotarisa vobva vanyora pasi kuti passport ine expire musi wakati so it is common cause kuti kana ichinge expire panofara kunge pachipiwa imwe nyuwani saka hurumende yedu manje payasvika pekutadza kupa zvizvarwa zvayo mapepa manyuwani inobva yatiisa mumatambudziko makuru sezviri kungotaura vateereri vose vanhu havachakwanisi kuenda kumabasa zvakanaka vanhu vanenge vakusha kufamba nokuti ukabuda zvemumba unobva wasungwa wobudisa bepa wanipe bepa racho rakaexpire passport yakaexpire saka unenge watova illegal immigrant saka idambudziko guru iroro raida kuti tene hurumende yedu nokudzidzana kwainoita nenyika dzakaita sana South Africa nokuti kuno South Africa kune manhu vekuZimbabwe vakawanda vari kushandira muno vachiita mabasa akasiyana siyana deni yagona kuita chikumbiro special request yaingaita zvayo kuhurumende yeSouth Africa ichitsanangura mamiriro azvakaita kuti isu hatichina mari kuno hatichagoni kugadzirira vanhu vamuna wewo mapepa kana achinge aexpire kuda vainyora ingavatsamba kuti munhu unoenda kuembassy unopiwa tsamba inenge yakanyogwa kuembassy yotaura zvikonzero zvinga usungwa usahlukumezewa nemapurisa deva vaita at least a bridging agreement nenyika dzatiri kuti dzigokwanisa kutibatawo zvakanaka nokutitambira vachiziva mamiriro azvakaita nekuti chatinogona kungoita kana passport yapera unogona kubuda muSouth Africa kana kubuda munyika yaunenge uri asi kuzodzoka hauchagoni saka ndo pane dambudziko ipapo munhu anowirwa nedambudziko anofigwa kumusha zvino oenda sei kana akangobuda chete
kuzodzokeki
saka dene hurumende yangaita urongwa sekuisana kwainongoita nemidzimwe nyika dzayo musadhiki muno yetu vana vedu vane matambudziko akati
neakati
taikumbirawo kuti tiite bepa ratingaita kudai ngava emergency pepa kana ameno zvavanogona kutaura
vachimaita vamambe ndofunga musati maenda ndiko kuti batei tingotora muteereri hallo hallo
yes lova nekutongana kunapo kunjani foto hallo
makadi
tiripo makadi
takasimba mungadzora mbichana volume yeredio yenyu
tiripo makadi zenyu
halo ndiani vari parunhara
halo
munoitwani
mukutaura navachikwama kubotswana
vachikwama hanzi kuri sei kubotswana
hai kubotswana kuri raitikako
tipei pfungwa dzenyu vachikwama
mukoma jonga kana takatarisa nhau yemapasipoti inotirwadza mani nekuti tazvombozivi kuti izve takangoaplya mapasipoti asi kutombobuda kuti tizive kuti anobuda rini zviri kutirwadza mani
saka makaaplya for a new passport here kuti muda kurinyuwa yamuinayo
kurinyuwa saka kubva pachona ipapo kuda muna april nanhasi hakuna kana chatiri kumbonzwa tatonzwa mutaura tinotaura kuti pane vamwe vari kuti kwaitonzi 2020 saka tinoati kuda kuti hapana chatakamirira zvika kunzi 2020
saka mipassport yenyu inoexpire rini
yangu iri kutoexpire izvezvi gore richipera
gore richipera haiwa tinotarisira kuti since zviri kunzi zvakatengwa zvaakutarisirwa kusvika munyika muna august umu ndofunga zvichingosvika gore risati rapera munogona kunge marenyuwirwa tongonamata kudaro
kana tika vechokwadi tingazvitende
izvozvo thank you so much
thank you
maita basa Kips, you can have a last word with Mr. Mambeu before he leaves.
Okay, Mr. Mambeu, you're still there?
I'm here, sir.
Right, just to sum it up, you know, at the end of the day, are you guys helping Zimbabweans in whatever they can do to stay in that country and work in that country without the necessary documents, like passports?
Look, that is a matter which is beyond our ability or our ambition.
Mm-hmm.
We cannot be in a position and is reluctant to help. The only person who is able to help in this scenario is the government, of Zimbabwe, which should negotiate or we should speak to the South African government and say we are in a we are not in a position to issue passports to our citizens who are working and residing in our country. What can be done? What temporary stopgap measures can we put in order that those people continue with their normal lives, they continue to work, they continue to do their day-to-day businesses? As an organization, we are short of ability. We are short of capacity. Mm-hmm. There is nothing that we can do. It will be better if it were a matter of asylum seekers. But in terms of documentation that is issued by government, I would expect that the government must take a leading role in making sure that this problem is alleviated.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mambeu, for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. We really appreciate your contributions.
Thank you and your listeners. Good night.
Thank you so much. And let's see who's in here on Facebook on VOA Studio 7. We have Tafatswa Ninja, who says Fe, I'm in Namibia. Then Enoch Musara says Mawan.
Mm-hmm.
Then we've got Sku Umandle. Uthi salibona ndube indaba yamapassport ibuhlungu okunye okumangalisayo. Ngiyafisa ukuxoxa kodwa kuphakathi kobusuku lapha eAustralia. So Sku is in Australia. She says she wants to talk with us, but is at night in Australia, so she can't right now. Then we've got T Tops is saying, can you call me right now, you guys, so that we can talk.
Mm-hmm. Kushona Facebook page yedu tinava Onias Nzua, Anzina Nzua, adzivari kufunga kuti vari kutaurira vana vadiki here kuita va progress matonga vanyora namba dzavo tichaedza kuzovafonera vanzuva vadzoka zvakare zvikanzi mabato maviri aya ari kutamba nesu ndofunga vari kutaura mapato ezvematongerwo enyika kuita Courtney Mpemi koti hanzi vana veZimbabwe musatye hakuna zvakadaro vakaramba nemapassport avo tongozvipa mvume yekugara kunze pachedu hamene vanoda kushanda isu toita mabasa emaoko tiri safe kana yoda kuenda kumusha hanzika toda kuenda kumusha toenda nekudite kana kwamai Maria then mukoma nzwa waisa cellphone yavo vakanyunyuta kuti muri kufonerei vanhu vanenge vasiri kuziva zviri kuitika hanzi why are you calling the people that they don't even know what we are talking about. Aiwa mukoma nzua chaita kuti tivafonere vatumira namba dzavo kuno sekukumbira kwatiri kuita kuti vanoda kupinda muchirongwa tumirai namba dzenyu saka iva tumirawo namba dzavo saka tavafonera regaiti muzwa kuti nemumwe muteereri pachirongwa. Hallo.
Hallo, vakuru vangu.
Ndiani avo?
Vagogode.
Vagogode. Vari pa South Africa vagogode.
Makadiko vakadini.
Aiwa ndiri mupenyu baba chirongwa ndicho chitipei pfungwa dzenyu.
Hanya mapasipoti yanoita vakomana.
Eh.
Asi pana ndichida yekubvunza ndipo kuti pane vamwe vane mapasipoti.
Eh.
Aka expire. Asi mapasipoti aya ane mapenzi achipa chakazara.
Yeah.
Handizi kuti vanhu ivavo havagoni here kuti hurumende vanhu ivavo vanenge vane mapasipoti asati apera chiraaexpire voenda kana kuembasi vanzi vadzoserwe musystem kana vadzoserwa musystem vokwanisa kudi kuchizoshandisa nemapasipoti ano kuti hurumende haina mapepa.
Yes.
Mm-hmm.
Ipapo dai tatawana vatiri kuda kuedza kuti tibate veku registrar general's office pamwe chete nevekubazi rezvemukati menyika vehome affairs tine vatiri kuedza kubata tikakwanisa kuvabata tanyora mubvunzo yenyu pasi tovabvunza izvozvo Gibbs. Mr. Gogode is asking whether it's not possible for those with expiring passports but they still have pages. For the government to see if they can renew those passports.
Hello.
Hello. Yes. Yeah, inyaya inogona kutaurwa nezvayo isu hedu hatizonyatsogona kuti dyopa kukupindurai dai tatakwanisa kuwana tine vatiri kuedza kuti tipinze pachirongwa tivanzwe tinotenda zvikuru vagogode tichati kana tangovabata kumahofisi iwayo registrar general's office nehome affairs tobva tangoisa mubvunzo wenyu taunyora pasi.
Maita zvakanaka vagofei.
Thank you so much. Gibbs, we have another caller.
Yes, lo baba lapha ke osecingweni othi sizothi silobani. Kunjani kona lapha ecingweni mfowethu?
yabo baba kunjani ukhuluma noDumtsane Mkhwanazi.
Mkhwanazi utheni?
Hayi esile hayi baba indaba lesiphatha kabuhlungu thina esebenza singaphandle kwelizwe ngoba manje singaphelelwa ngama passport bethu abanye bayatshontshelwa ama passport bagcina bese luza umsebenzi ngokanjalo kanjalo. And then bengabuyela ekhaya bayaluthola kuphi usizo lokusebenza futhi njengoba kumile kanje. Yena uPresident uthule kakhulume lutho ngakho bazithulele nje bazidlela imali kodwa imiphakathi iyahlupheka uzophepha kuphi kuyiphi indawo lapho ezophepha khona ezothola khona usizo uma kunjalo.
Wena yakho ipassport imenjani Mkhwanazi?
Ami yami isese right kodwa nami nokwesaba ukuthi yakhona ukubanjwa imigundi lana egoli la ibathe ngizokwenzani kusho ukuthi ngizophelelwa umsebenzi kuyamadi ngekhaya ngizihlalela nje.
So abantu abaningi benzani nxa sokunje?
Akunzima ngoba ukhona omunye umngane wami naye otshontshela ipassport kunensuku ezimbili kathi sisebunzima yena sikwazi ukuthi uzoqala kuphi indaba yakhona ye-passport ngoba engaze ekhaya umsebenzi uzomphelela and then umsebenzi uma umphelela baba inkinga eba khona akusuye yedwa ozothwala nzima xa udosa abantu abangu-20 abangemva babo obasiza ekhaya abasalutholi usizo.
Kunzima mfowethu.
Akunzima mina into ekhona bembona ngani naye umnani kwakhe ngabe uyavusa ikhanda uma kuyikuthi kuyamehlula kashiye ikhunda ngoba ubukhosi ngamazolo into yonke iyathintitheka nje ekuhlalele nje kungene laba ababefuna uma bebona ukuthi ama-parties bayahlule kurule iZimbabwe abaphume bonke ama-parties kudingwe nje umuntu oyedwa ongenabandla erule iZimbabwe ngibona kungcono kakhulu lokho. Ngoba thina kwamaphathi sesikhathele ngakho
manje inkinga ukuthi ungakhethwa ngabantu manje ungakhethwa ngabantu sokumele uphume ngokhetho futhi njalo nje kungani kunjalo mfowethu?
Hayi amboni ukuthi sezosebenza lokhu ukuthi uphume ngokhetho ngoba bona vele abafuni ukuphuma embusweni sukela ngo-1980 esilokhu asihlupheka safunda asihlupheka siye esikolweni sithona sibalizile emgwaqweni sike isigade ngamasotha kuze kube manje abantu bakithi lokhu abehlupheka sizophepha kephi thina?
Hayi
siyabonaukukhululeka kwakhona
siyabonga kkhulu ke Emkhwanazi ungathinelwa kusasa baba.
Hayi imbongele bona.
Yes, that is Mr. Dumisani Mkhwanazi. He's saying that you know one of his friends lost his passport and he believes that he's going to lose his job and you know maybe he's supporting a lot of people.
Yeah,
you know what is going to happen.
That is something that's
yeah.
Yes. Hello.
Hello. Magadiko Ashamagar Pasito Sevena.
Ndakasimba baba ndiya now.
Mutaurona vatembo pa South Africa.
Vatembo.
Tom.
Tom. Nkoma Tom. Mwe munga zora mbichana volume yenyu kana kusunduruka pane radio.
Orai. Akadzora.
Aisati yadzorwa. Sunduruka ipa radio.
Yadzorwa.
Yes. Saka tipe ifungwa dzenyu tinzwe.
Nawo yepassport inoti shungurudzei inini chitema chandaa ndinacho kungoti hedu vanoremekedzwa vamamunavo vaenda ndangandoda kubvunza panhau yematruck driver kuti sezvandakaita inini ndinoita cross border chibuda musouth africa chiita kunamibia now passport yangu inoexpire 2027 asi haisisina mapeji nekudzindwa saka hazvigoni here kuti vataurewo kana kuti sadhaki here yatinotenderai nemarori aya kuti passport yangu inenge ichisikanwa munyika dzese dzandinopinda asi topiwa kana kabhuku hako kokudzinga.
Ya dai taita rombo rakanaka tine vatiri kuedza kuti bate vekwa registrar general office vanga vambotivimbisa kuti vachange vainesu pachirongwa asi tiri kutadza kuti tichivabata iye zvino izvi pamwe chetewo neveku home affairs
nokuti maonero angu inini situation yatinayo kuZimbabwe vakuru vatinavo pari zvino vanenge vasina hanya norombo kutaura mashoko akadaro anenge akatidzike but hanya chaio chaiyo nesu takauya kuno kuzopotera nekuzama kuraramisa vatakasiya kuZimbabwe hapanenge pasisina nekuti right iko zvino izvi inini kambani haiti kana local kana hwani yekutenderera musouth africa nemarori avo ukangorodha unozienda kunamibia kana kuangola passport andichina andikwanisi kudhindisa ndodi ndonga angaregi motikari yake yakapaka nokuti inini handina ndikiri passport anotsvaga umwe munhu ane zvinhu zvake zvakakwana and then mhuri yofane nzara zvinokutingararama sei
ndizvozvo ndaanichida kungotaura kuti pamunofungidzira kuti dzimwe nguva hurumende haisi kuita hanya dzimwe nguva kuomawo kwakaita zvinhu kana kuwandirwa
manje havabvumi mukoma vanhu vachona kuti vaomerwa havabvumi manje ndodambudziko rinoitika kuti vabvumewo vabude pachena vati ha zvinhu panapa zvatiomera aio havabvumi
ya
koiyo embasi iyo embasi ikoko ava vanogona kunge vari kutotyawe nokuramba kutouya pachirongwa koiyo embasi ikoko havakwanisi here kutipindurirawo nokuti ndevamweka vanhu ivavo zvino embasi ikoko kwamuri
hatisina kunge tavakumbira kuti vangouya izvozvi pachirongwa kuti tingofona vachibva vapinda pachirongwa nokuti hatine vatatambowirirana navo saka tatakangotarisirwa kuti vanga vambobvuma ivavo ndovatange tiinavo
oriht asi chandinoziva kare ako zvaimboitwa chaizvozvo especially kumasadak drivers kuti passport waienda uchiiskanisa asi vaiva nekabhuku kaivakabhuku kaidhindiswa so saka meno kana pasina vangatipindura zvakaoma
tiri kunyora pasi mibvunzo yenyu tozonzwa zvakamira sei
ndatenda hangu
thank you so much Gibbs is saying his passport will expire in 2027. Mm-hmm. So he's also a truck driver and is facing the same issue like the other guy who said his passport is expiring, but he still has some pages. But in this instance now, his passport is still valid, but he does not have pages. So he was saying, is it not possible
to have a booklet, right?
A booklet layer, like a supplementary book where they would, if they scan your passport, then they check it's valid, and then they stamp in that supplementary book. So that's some of the questions we can ask our...
Yes, Zimbabweans are very innovative. I've seen them even baking some bread, you know, using some new methods.
No, it's not new. That has been used.
I mean, in terms of commercializing it.
Okay.
Yeah, so very interesting.
But you know,
do you know the name of that bread? What is it called?
It's potai.
I'll tell you before the end of the show.
Okay.
So it's the caller.
But before you bring the caller, somebody said some Zimbabweans, some sections are castigating these wood-fired bakeries.
But they
clamor for wood-fired pizza.
Uh-huh.
So what's the difference?
So that bread is called smodo.
Smodo.
Yeah.
It's not chimodo.
Because you smoke it and then you
mold it.
You mold it. It's a lot of this. So for the caller.
Hello? Hello?
Yeah, Mlaleli, kunjani icingo lakho namhla?
Ye, linjani?
Hello, Baba. Can you hear us? I think we've got a problem there.
Connection problem there.
Mm-hmm.
Yes.
And for those people who have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about passport challenges in Zimbabwe. According to information that we have, it shows that the government may have this special paper that is used for printing passports in mid-August. Mm-hmm. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number,
0012-619-2077.
He says, I'm watching you guys from Mozambique. Noped is following us right now. He says, I'm a new follower on this page. Marshall Zinguzire says, hello guys, Linjani. Siyaphila ke Zinguzire kona hapo. Sibobani kona poke
jo. Ndizvo zvo. Tinamukoma Onias Nzuwa. Havari kunyora zvakanyanya. Vari kupinda muchirongwa. Saka handisi kuziva kuti namba yavo iri kutadza kuita here. Nokuti vanoconnecta manhamba vari kuedza maproducer edu kuti vange vachivaconnecta. Mukoma Onias Nzuwa. Hanze ndovanda vachitaura vambobvunza kuti sei muri kufonera vanhu vasingazive pachirongwa. Asi tinotenda Muzinda. Hanzi chitipai zvenyu nhamba dzenyu imi vashamarari tifonei isu. Nhamba dzedu ndidzo dzo 001-202-619-2077. Anzi tine mwe mtere.
Yes, lo muntu lapha ecingweni. Can you hear us, baba? How are you? Hello, caller. Kunjani caller kolapha ecingweni? Kungani imtshina yethu sibanjwe izinto. Ngibona ngazani sibiliswa ngani sokunzima lapha. Sizathi ukuthi sibazama ukuthi sibone singakwenza. Caller, uyangizwa ecingweni? Hayi, kungazani kakho. Sibone ke uLemon eDebele Ndlovu uthi ngilibukela bafowethu. Uzobuya lo bokutso kwadi uthi ngikhona la mestikini khonapha. Martin Frank Samamo uthi salibonani, ngicela lingifonele. Wasidinga inombolo yakhe ke kwele South Africa. UPamela Khumalo uthi salibonani emsakazweni. Ye, Pamela Khumalo, kunjani lapho khona? Thina ngapha siyaphila. Kuzobuya ke lo Tim Mhlabangana uthi amajono bakithi. Ye, utshona njani mfowethu? uSteven Mpofu uthi lami ngibingelela ngiseDurban, nguSteven igama lami. Kuzobuya ke uTim njalo uthi ngiseNewcastle upon Tyne and Wear. Kuzobuya ke uDingani Masuku uthi ya kunzima, selibonani bafowethu basakazi khona ngapho, kunjani ngeDingani? So ke singazi besidinge ubaba uLivet Sibanda ukhona ngale kule Botswana ule nkinga enkalakada. ULivet uthi wadinga ipassport yakhe ngoDisemba lamhlanje kalayo, sebe bamdeporta wabuyela eZimbabwe, waphinde wabuyela futhi ngoba uthi eZimbabwe ngalo ezakwenzani. So uyakha izindlu, ulama projects amakhulu kakhulu
kona
ngalo kule Botswana. Ya, kunjalo. So ke ama projects akhe sibili makhulu, kodwa uthi kathesi kasenelisi ukuthi asebenze ngenxa yepassport.
Ngenxa yepassport.
Ya. Kanya is a big problem.
Ndizvozvo.
Yeah.
Kungochete mutemo wangu webasa undibvumidze ndikuvhunzewe iwe kuti yako yakaita sei passport asi.
No, yeah.
Handibvumidzwa hangu
ndikuti. I won't comment.
I know. Ndizvozvo.
Yeah, so
dambudziko iri Gibbs riri kubata vanhu vakawanda. Havasi vari kunze chete. Kana vari muZimbabwe vatinotaura nawo vari kuita matambudziko. Kune vana vechikoro vanenge vawana kana mascholarship yekuti vaende kunodzidza kunze kwenyika. Havakwanise kubuda munyika nekuti vanenge vasina passport.
Yeah.
Saka mumwe munhu unonzi uri kurwara, handizoziva hangu kuti kana waurwere wakasvika pakadii kuti uzenge uchikwanisa kuitirwa emergency passport. Asi vamwe vatiri kutaura navo vari kuti vane hama dzinenge dzisinganzwe zvakanaka, vachida kuedza kubuda nadzo kuti dzinorapwa kunze kwenyika. Vari kukundikana nekuti hama dzinenge dzisina mapassport kuti vadzitorere mapassport zvinonetsa. Ndisingazoziva kuti pane utenda hwekuti hurumende ingakuti here tokuitira emergency passport yacho kana pachine mapepa. Asi kana pasina mapepa, zvinotoreva kuti hakuna kwaunokwanisa kuenda. Saka idambudziko riri kubata vari munyika nevari kunze kwenyika. Manzi mwana atsva dumbu, amai vatsva kumusana.
Kunjalo ke mfowethu, siyabona vantu vanenge bati abanye vakakhulesikumelavo bati wangcona kuti kulungisa ingwaro lezana kuti njengoba ipassport inga-expiranga kodwa so expire ke ama-pages kuti asekho.
Asekho.
So sokungcono bedinga ama-booklet. Nxa bedlula ibhoda kudinda i-booklet ngapha ipassport iyabe right. So ke khonapho ongani ungahlupha nxa ule ngwalo ezinye ezenza imchikachika, uyabona?
Ukarasa kabhuku ikako.
Zokuhlupha bani. Kube yokutshaya isikhwama, uyabona? Ngoba nxa uhamba endaweni ezinjabo i-South Africa, kuhamba Angola, uyahlangana labanye sibili ukuthi abantu abangamasela
njalo. Nokuti passport inenge yakanaka kuti kanda yakarasika wadinda.
Yeah.
Visa rako rinenge riri imomo rakadhindirwa.
Kunjalo.
Zvino kana kari kabhuku akadzimwe nguva kanenge kangori nezita pakavha.
Yeah.
Mukati mumapeji ari kungozodhindwa.
So it's different.
Kuti munhu anonhongawo tongoita kake kuti ndinda kapinda munhu.
Yeah. Kubo netori zuri.
Yeah.
Ukanaiwa.
Yeah, ukanaiwa. Oh yeah, ukanaiwa.
Exercise book harapera.
Hai dambudziko. Handizoseka nhamo serugare.
Yeah, kunzima foi. Yeah.
Regai muzwa kuti pane mumwe remutereri pachirongwa chedu. Hello.
Yes, okay,
ngazvane sati. Regai muona kuti vamwe vari kuti tibotarisa pashona pana patina mukoma Kotin Mpemi vadzoka hanzi Botswana mainyanya chimbouyai kuJohannesburg. Ndozva tiri kuedza kuita, handizivi kuti chii chiri kuitika manhamba. Haizvi kutonyarira kwatakaita kuti tiri kumirira kuti tikwanise kukufonerai titaure nemi, asi ndofunga pari kuita dambudziko kuSouth Africa ikoko maconnections anenge ari kuti netsei. Zvimwe chete namukoma Onias vari kuti call me. Naivo mukoma mukoma tinotenda nhamba dzenyu tadzitora. Tina Elizabeth Gwangwaro vari kuti vapindawo pano vachitambirwa namukoma Silvanos Muzorodzi. Ndo vanhu vatiinawo pano tinotarisira kuti tichange tichikwanisa kuvabata parunhare Gibbs.
Yes, of what Kudam Sere, who says this government is very cruel. People are losing jobs and they don't seem to care. At least Mr. Dubai Wamdede was proactive and allowed people to pay in Forex. We need to be documented. Why can't they charge in Forex? So charge us in Forex and we are going to have our passports. Yeah. Then Bright Madaya says, good afternoon, Mr. Chonga and Mr. Tube. Thank you, Studio 7, for highlighting some of these things. So he goes on to say, Chonga, in Studio 7, we thank you so much.
Mm.
Then we've got Tine Rutungo, who says, hello, how are you people there? And then Ronaldo, again, is saying, can you call us, guys? We're waiting for a call. Juliet Chekenya says, yeah, I'm waiting for your call. I'm still holding on here. I've fully charged my phone, and I'm waiting only for your call.
Mm-hmm.
Uh-huh. Then Matthew says, Pakaipa, you guys, we are really in trouble, you know, especially when we don't have our passports. Then we've got Tops, who says, I'm still waiting for your call, you guys, so let's maybe we're going to call them shortly.
That's true.
Yes.
Regai tungana ba tshikomba ila manamba, tshipa kune vari kukwanisa kuti vanga vachitibatsira.
Yeah, kunjalo. Then uzo vuye unkululeko ke kuti mthwazo muhle mtembo lo Chonga linjani kona ngapo. So, okay, Nkosi is saying, hi, Chonga.
Mm-hmm.
So, I think Chonga is saying, yeah, kunja nikola ngapo for it.
Nyapila,
so, yeah, uti yapila. Nitu ya mza, uchongu ya kulumisi njevele sibili. Uwe ya ngilula. Kuzo, uwe ya umsu nduzu wa njovu, uti lichona njana for it. Nilibugele kuna manji. So, okay, Zuluganda bangali sibugele, kumbe lise ndaona sicheneo. Lise che lukuti, into za mapasport lezi, kuhamba kanjani. Sia kumbula ke stokelo baba, Uilivet, Spanda, Ose Futswana. Ututwele nzima sibili. Siyaza mbutu sikufoni lapo kona kuna hapo baba Livet. Umekishu kutifoni yako ya vulega. So kesi nga zichonga kumbe sutula banyo kuna hapo.
Ya kitu wana kutituna wana vekuta ura na wei. Mbutu ye june tufunga tamu zikura truguita ndere nare. Riga iti gonzu kwa kutifane wa mwere wariparu nare. Alo?
Ye. Alo, kulo mtu kumani?
Tina.
Ye, sasulo baba ke Ulivet Spanda. La bekungwa nokona ngale ke go le botswana. Eh baba Spanda unga utshona njani?
Ah ntshonile Mr. Kitu.
Ya siyabonga kakhulu ke akusitheleke ngodubo lwakho ole passport kona.
Hey udubo lo le passport baba njalo. Kade ngikutshele emini lapha na hey. Nga apply passport ngo December khangile ukuthi lami.
Mhm.
Maybe ngingaba ngisebenza nge free manje hey kuyehlule.
Mhm.
I passport iyalela kona ngale.
So singathi wena ngokuya kwesikhathi waqalisa ukufaka nini i application yakho yokurenew. Njalo bathi nxa khuluma lapho.
Ah mamba fonela bathi basa ama passport as apply ngo December ka kavaka bilawo. Into abahlala benjela yona. La kuthanga bengafonela still bekhuluma ngento yodwa.
Bathi yini small kona?
Ai, angaba vuzi kuti problem yini bona vakhuluma nje kuti no sisalindela ama passport kakavuye kasikabi lawo.
So wena ke isimo okiso khona manje pho bakuvumela ukuthi usebenze?
Ah, ukusebenza sibili abavumi ukuthi sisebenze ngoba sisebenza nje saloku sijontela nje oku. But he must told us about your CVD deporter into the speed and I.
You
know, go watch us deporters, watch us deporters, tend to.
So, I'm going to talk about the Konoko way. Kubutunganga and Mabu was in Tenjalo when I'm a little passport.
Ah, yeah, Kubutunga. I could look with Kakulu. My watch was with a song apply from some of the passport. They couldn't know where we were sitting. No. Ngizathola imali nge apply passport but makuyikuthi so apply nje saloku vele mina nga apply ngithembe ukuthi maybe isathatha ina le 3 months manje 3 months seyadlula le 6 months sezadlula asakwazi ukuthi sibili ngabe iproblem yaphinde plus ama police these days akelinile
singathi ke
ngathi ahlasela sibi
wabhatala malini ukuthi uthole passport yakho enja
ngabhadala $53.
Mhm. Kwaku US dollars, eh?
Ah, Yeah, $53.
Mm-hmm. So singathi ke wena siyakwazi ukuthi ungumuntu owakha izindlu. Njengomuntu owakha izindlu ke kuthwa lisenzima njani ukuthi ugcine usenza konke ke inhlelo zakho zokwakha izindlu. Usakhona baba Spanda? Yeah, kwenye ngazani ucingo luka baba Oliver Spanda. So luwile kodwa ke you was trying to explain like what I said initially. That is facing challenges in getting his passport. He actually applied in December last year. So he's still struggling to get his passport. He says he phones regularly, but they're telling him, to wait.
Wait.
And then he has been waiting. He started by waiting for 3 months. Mm-hmm. Then he said thereafter he has waited for, more than the designated time.
Mm-hmm.
So he says the situation is bad.
And he's in Botswana.
Yes.
And I heard that the Botswana police,
they're all over. Yeah.
Their readings, foreigners without documents.
That's right. And he was deported recently.
Between them.
He was deported and he came back.
Mm-hmm.
So he says there's nothing I can do in Zim. Yeah.
Mm-hmm. So call him Terry. Hello.
Hello, Baba. Munotambairi.
Dagasimba, here now.
Ndiwa Mangezi, Ruben Mangezi, ndo garibu Daisy, hiri kuchipinge.
Mangezi.
Mangezi, ya.
Chipinge, from Chipinge. Thank you so much. Maita basa, mapinda mshurongwa, nari zilinge ziruti nesei. Tuta resila uti mchaa, kwa nisa kunja mchikurukura nesu. Tupe ifungwa zenyu.
Chukwa. Ndiwa upariti hama zangu ziriku Daisy, hiri hiko kwa mkoma wanga, naitu ya Kaimosi Mangezi, Rodeo Mangezi. Ndiwa mwana wangu kuchi, akadu. Nakapula hii passport yake unodokuwe iko kwa America. Saka risatira buda wa 6 October 2017. Saka nisipuzeri zaka mira se ipo papu.
Murugu mba enda ere mchicheka na kutu za 2017 ino daingwa yaka buda baba kare kare.
Akambo mnyore message kutu ya ayo obazo ti. Kuchaza kunyorera kuti saka ndicha zvizvemenene kuti mwana wangu ndikuda kuti auye iko kwa America.
Aiwa ngavadzokere futi vanotarisa nokuti dza 2017 mapassport anofananga akabuda kare kare.
Naiza.
Yes, mwana komana musikana?
Musikana, ini ndiri ku Pretoria ku South Africa kunoku.
Okay. Aiwa itai kuti muzvare vaende vanocheka vanokwanisa kupiwa. Ndofunga zvinoita ya.
Wakoma na oi. Ndaido kuparisa mukoma wangu tanoti Kaimosi Mangezi nehama dzake dziri nemini ino anga netwa Rodeo Mangezi iko kwa kuchipinde ikoko.
Ku New Jersey. Inonzi chiku Daisy.
Daisy Hill.
Daisy Hill.
DAZZY.
Okay.
ILL.
Okay.
Unana mneriri kwa skuru huko.
Daisy Hill, aiwa maita basa.
Ndatenda hangu unibati choko inye mungulita ura pasibu 7 hapo.
Thank you so much. Tishitenda wanu kutitera kwa muna ita mchirongwa.
Chirongwa kito chifariza. Kachata na ute chia chita ureza kunyepa.
Njizuzo. Thank you so much.
Mkazo wangu anetua dari. Mkazo wangu anetua dari. Sichikukwa. Mkazo wangu anetua uine timangezi.
Dada auto funza kuti vamangezi vakuenda vasina kuoneka mai asi havako here kumba uko.
Ndo pari kuti zvifunga nekuti ndinoende kanyi pagore kamwe chete kuti January ndodzoka December futi.
Vamangezi vada kurohana mai kuti ungakwaisa vakoma wako nevandingina uchikanganwa ini ndiri kubikira nekukuachira vana hembe.
Mai wei kuchengete musha wangu
baba. Kuchengeta musha musipo musiri muri ku South Africa kumarimuka.
my God, you need me to phone with you, are you?
I want to attend as you are
you. I attend on it, you know, but thank you very
thank
much.
Thank you so much, Gibbs. That's Mr. Mangezi.
Okay, bye-bye.
He comes from Daisy Hill in Chipinge, but he's calling from South Africa. Mm. He says that his daughter applied for a new passport in 2017,
mm-hmm.
and she later received a text message informing her that the passport was ready.
Ah.
She went to collect it, but it was not there. She was told to return later.
Mm-hmm.
And up to now, She has not yet managed to collect the passport.
He's a high energy guy there.
Oh, yeah, he's happy. Yeah. He greeted all his kinsmen.
And he forgot his wife.
He just forgot his wife.
Yeah. Because he says he goes,
but no,
he goes once a year.
He saved the best for the last
year. Yeah, I think so.
Yeah.
And people like Jonga, when you live in Johannesburg for 3 months,
for three months.
You go back home, I'm told to be wearing a tie.
Yes.
And then you say, Maradatoka.
Mujubek.
Maradatoka.
Yes. Hello. Don't forget to
know. Yeah, I think we've got a caller there.
Yes. Hello.
Hello.
Hi, but you're opening your dear now.
Marare.
But for you, and it's not even going to go to Fambe, which I'm not going to go to. Yeah, but Kuno, and it's not material, and it's not going. No, the line, the connection is poor. Guy to phone Ray, we are calling you back.
Yeah, what you seem to get when it's one again up again. Go Facebook, you can call the Perutis, go VOA Studio 7, VOA Shona, Levio in the Valley. Jalos go Twitter, go VOA in the Valley, because we are getting Studio 7. So, this land, the Columbus Pontis young happy. See, I want to get Utuli Masoga Uti Namingo and Columbus Tube and Kulheni. Stephen Mpofu lapho yabhala Stephen uthi ngiyaxolisa njalo bengicela ukuba kwazi ukuthi leyo nto ababesinikeze yona ukuthiwa ngama ETD yaphelela ngapi ngoba uhulumende kala mali phela yokwenza ama passport kasenzele khona lokho please siyacela kakhulu. So this guy is saying, you know, Stephen Mpofu, he's saying there were emergency travel documents that were issued by the government long back. What has happened to that? So if the government doesn't have money, they must give them this kind of a thing.
Okay.
So, but it used to happen,
but
right?
The problem is, will they be accepted in all these other countries?
So maybe they have to talk, you know, with some diplomats and other people, and maybe crack the nut. Maybe they can. Yeah.
Yeah.
This could be the breaking point. I mean, the entry point of rectifying this issue.
Yeah, the temporary travel documents.
Then, what unkululeko uyakukhuluma lapha. Uthi nabasakazi sesaba zimpala. Sesakukhohlwa ngalokho kwama passport. So Nkululeko Nkosi is saying, you know, we've forgotten about these passport issues because we are doing our own thing. we are not worried about this.
Yes.
He's saying he's living like an impala, you know? Yeah.
Oh, okay, in the wild.
Oh, just in the wild, do whatever he wants.
Yes.
So we've got a call. Right? Yeah.
Hello, Tinem Tereri. Hello, dear now.
Hello.
Hello, Ndiani.
Ndiume alikuno muZimbabwe mnomo.
Iye ari muZimbabwe ane zita kawe.
Zita ripo zvaro bhati hamune naro.
All right, hatine naro bhati tine chekuita nemashoko akatakura ngati petinzwe.
Yeah, mashoko ndo aripo zvavo. Ndimunhu kanyaya mapassport. Munoona problem yoti ndeta munomuka. Ndeyekuti vanhu vacho chaivo chaivo hurumende iri haigoni kuti taurire chokwadi chaicho chaicho chiripo.
Yes.
Zvino mid August tinosvike tinopfuura August iye kusina chamboitika.
Yes.
Luki kuno kuti newana nevazukuru vari muSouth Africa vari kutoshupika izvezvi. Havana chokubata endi izvozvi vari kudhipotwa. Tozodini touya vanouya kuno vozobate chii.
Ya.
Handimaona problem yaitina iyoyo.
I know.
Saka you are trying to help us munoedza chaizvo kutibatsira kuti kuritindwe zviri kuitika nokuti munomuisa zvatina zvatinombonzwa zviri kuitika. Taitoda kunzwa zviri kuitika munyika munomuka totovhura Studio 7 iwi. Munoma hatina zvatinonzwa isusu. Izvo zvokuti hanzi mapepa ninge mapasipoti hakuna hatimbozvinzwi munoma hatitozvizivi. Zvinotozikana nemunhu unonga oda kutore pasipoti iyoyo. Kana kuti ava matambudziko akadero. Saka mid August yavanerevo yaikungotaura kwekutaurira vanhu chete kuti vati horait mid August. So mid August zvatopera havachatauri nezvazvo zvapera.
True, yeah, true. Pans got that shit. I will tumble up a benefit of the doubt. Thank you so much. Maita basa wa mutetwa.
Thank you very much.
Morara zvakanaka. Gibbs, that's Mr. Mutetwa from Harare. Mm-hmm. He says the problem with the government is that it does not tell the truth.
Mm-hmm.
He thinks that August will come and go without anything, and people forget. By August, there will be many things to talk about, and they will forget about this other issue.
Yeah.
Yes.
So if what the
what happened to Mr. Swanda? We still have him online.
Dropped.
Oh, okay.
Yeah. So if what Busisi we Koko Moyosiziva, he's saying I'm watching you guys and thank you for this program. It's quite informative. Then we've got Kanyamuto. Kanyamuto is saying this issue has been there for years.
Mm-hmm.
So you know these guys are just trying to cheat us. Then we've got Perai. Says yes, they must charge in US dollars so that maybe they can, you know, get a bit of forex and do things right. So do you have any
personal mukoma tinotenda muzinda anzi ndine urombo dzokurai zvakare number dzenyu vada kutumira number dzavo 0012026192077 ndo number dzedu mukangofona idzodzo 0012026192077 tinokubatai tine mutereri allo. Hey, alo, ndiani hao?
Hey, ndii Zunza.
Oh, mkoma Onias, mazopinda mshirongo waka?
Hey, Zunza.
Hey, mkoma, ndi Onias Zunza kao?
Ndi Nomen.
Nomen Zunza.
Hey, aume Nzara, kuno kukumusha tatambura.
Nzara.
Nzara.
Nika yaita Nzara. Yes. Chichukuru chamuri kunyanyo chema.
Chikafu jajo nukucha kato nyanyo.
Chiri kushaikwa, erika wa chiri kudura.
Chiri kutodura nukushaikwa.
Mm-hmm.
Tosi ipo.
Yes. Asimu sutoro chine chirimu. Yeah.
Mari acho, mari ukui wana apana.
Hakuna mari.
Hakuna mari.
Saka zvonzi iwi nai mukoma dambudziko iringa gadziswa sei?
Handizive vakomana kuti tinoita ana arinouya kutoita.
Halo, foni yawo iri kumboita ichidzima.
Halo?
Eh, foni yenyu inga yamboita ichidropa.
Ora iti, ndati kunosvika season inotevera hatizivi kuti panenge pakamira sei.
Tinombonzwa masangano anobatsira achinzi kukwanisa kubatsira nemumaguta nemumadhorobha zvakamira sei iye zvino?
Hakuna kana nyaya.
Hakuna.
Eh.
Ya, pakaoma. Saka inzara iyi iri kunyanyobata kumusha kana mutaundi?
Kumataundi nekumusha zvese.
Zvangofanana.
Zvangofanana bhozi mari chacho utumire iwana hapana.
Mm. Ya. Aiwa tinotenda zvikuru kunyaya mapasipoti munoionawo sei?
Iri pahasha ndo hasha chacho yakatonyanyisa iyo.
Imi mune pasipoti yenyu here?
Yakatoexpire iyoyo, yakatoexpire gore rapera here, saka kuti tinogadzirisa imwe hapana.
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 Aiwa tinotenda zvikuru, ndofunga kuti zvinhu zvichagadziriswa sekuimbiswa kuri kuitwa nehurumende iri kuimbisa kuti zvinhu zviri kugadziriswa.
Aiwa tinofara nekukuteererai pastudio kuti chirongwa chenyu chinoita kuti tinge tinotarisa zviri kuitika munyika.
Aiwa tinotenda, thank you so much mukoma Onias. Thank you. Gibbs, mukoma Onias says people are suffering, they are struggling to get food, both in the cities and in rural areas. That's the main issue.
So things are not well in Zim, right?
Yeah.
I think our time is about to expire. You know, there's no extra time here.
Yeah, there's no extra time.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exas Forum, and Mr. Livet Spanda, the Zimbabwean living in Botswana. Sending off his Kips Dube in Washington, D.C. till we meet again next time. Bye-bye.
Neni, Jonga Kandemiri, Mtutenda Vivose, wakwanisa kupinda mchurongwa. Nemi, msina wakwanisa kupinda mchurongwa. Rambaya mtutikira. Notenda, morara kwa kanaka.